Mwuchiziri from Government Gazette, gurukotara zvemutemo waZiyambi Ziyambi, vati ZANU-PF ichawana mari inodarika mamirioni makumana nemanomwe kana kuti 47.8 million mushure mekuwana zvikamu makumi matanhatu nechidimbu kubva muzana musarudzo dza 2023. Ukuwo TCCC ichawana maziga anodarika mamirioni makumi maviri nemaviri kana kuti 22.1 million mushure mekuwana zvikamu makumi matatu nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 31.5%. Studio 7 payabata vaZiyambi varamba kutaura kuti vachapa chikwata chipi cheTCCC sezvo paine zvikwata zvitatu. VaZiyambi vati vanoziva bato rimwe chete vakati ndiro richapiwa mari, asi mapato ose matatu akaendesa mapepa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari ichaenda kune vari kuzviti munyori mukuru weTCCC Vasengezo Chavangu. Vachavangu vaudza Studio 7 kuti chakakosha ndechekuti bato reTCCC richawana mari uye ichabatsira pakusimbisa musangano.
Hazvina basa kuti ndiani anowana mari, tikosi chese TCCC.
Mutauri wechikwata cheTCCC chinotungamirirwa navaJameson Timba vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo kuti vachapiwawo mari iyi.
TCCC mutungamiri wavo anozikanwa aiendi akakwikwidza nemaMPs nemakansereri vayo. Kana vari chizopiwa umwe munhu zvinenge zvaa zvekutotyora mutemo zveumbavha zvisinei nekuteedzera zvemubumbiro remutemo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUnivesity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati kushandiswa kwemari iyi hakuna kujeka uye ingadai ichishandiswa kuvaka migwagwa, zvikoro nezvipatara. Asi mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kumashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti harisi dambudziko kuti mari iyi ichashandiswa sei.
Mari idzi zvakanyanya kukosha kuti dzisade from a taxpayers, ende kana dzikatadza kubva kumataxpayers dzakufanirwa kunge dzichibva kuti dzakufanirwa kunge dzichibva kune vanhu vanenge vakasunungukawo zvavo kuti vange vachipawo mari mapato avanosapota avanofarira.
Kunyange hazvo mapato achapiwa mari iyi ari kufara kuti ichavandudza mashandiro avo, vanongora zvezvamatongerwo enyika vaStanford Nyatsanza vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti mari iyi ngaiongororwe mashandiro ayo.
Saka itarisiro yedu kuti panopera gore panobuda Auditor General's Report paya toonawo audit iri specific to the use of this money nema political parties.
Zvichitevera chiziviso chanhasi chasara kuti bazi rezvemari richiburitsa mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.